tiri kumusangano uri kuongorora kufambiswa kwebasa revatapi venhau nevanotepenura nekufambisa mashoko kuti mukubata basa ravo iri vangazviite sei namazvo vachishambadza nhau dzechokwadi nhau dzakapepetwa mune zvakanaka saka chatiri kuita chikuru kunhadzirisa mutemo uri maringe naizvozvo kuti mumwe nemumwe anoita basa iri ange ari guided kana kuti ange achiteedzera zvinotarisirwa pasi rose atingati mastandards akajeka anoratidza iwo kuti munhu uri kuteedzera zvinhu zvinoita kuti basa iri rekutepenura nhau rive neudzamu uye basa iri riitwe mune zvakasununguka zvinodzividza kuti basa revatapi venhau ripfuurire mberi.
Mungatitsanangurira zvinorewa iwo mutemo weZimbabwe Media Practitioners Bill.
Mutemo weMedia Practitioners Bill ndiyo mumwe yemutemo iri kushandisa kuti iende pachinzvimbo paive nemutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act AIPA. Uyo mutemo waive neudzvinyiriri kuvatapi venhau, mutemo waiita kuti basa iri risaendeke nekuisa zvimhingamupini zvakasiyana siyana. Asi iko zvino paMedia Practitioners Bill tave kuda kuti tiite zvinoitwa pasi rose kuti vatori venhau vanotora basa ravo vogogadzira ivo kuti basa racho rinoitwa sei. Mutori wenhau anofanira kunge ane dzidzo dzakadii nezvakasiyana siyana ende uye pazvakanakira zvinoita kuti basa revatapi venhau ripfumbire mune zvakanaka riendeke rive basa rinobatsira kuvakwa kwenyika risangove basa rekuti rinonzi remanyepo kana kuti rinonzi rinomirira rimwe bato kana kuti rigonzi ebasa rinokurudzira uhori kana zvakadii.
Pane vari kupesanawo here nezvinodiwa neiro bhiri irori kumusangano wamuri kuita iwoyo?
Aiwa, sekutaura kwandaita pari zvino kuchiri kuonesana, chikuru pane kubvumirana kuti basa iri chiite chirinda pamwe chimuona pamwe, asi pari zvino kuti titi pane kutoti papesana aiwa pati vanhu vachiri kukurukura zvichida kana vanhu vakazoti zvatiramba kuti tiwirirane kuti midhi yedu isununguke kana kuti tatadza kuonesa mune zvakanaka, aiwa hatisati tatita svika ipapo.